Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wesvondo, Gumiguru 23, 2022. Makatirira ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rochema chema kuti
taenda mutamzoma under extreme violent circumstances. Paitika mhirizhonga isati yamboonekwa ndosaka vezvanhu vachiti hasati kuenda kutakuita zveviolence nezvimwe zvese kuchibvira vanhu.
Asi bato rezanu PF rinoti
yango nyaya yekuti joita sentarowa vanowana nechikonzero chekuti vaone kuti vabatane nyadzi kutanda nyadzi hapana chimwe vakarohwa.
Zanu PF inoti ZESA inoti vanhu vanofanira kutanga kubhadhara mitero nemadhora ekuamerica kana emunyika. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League nhasi. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti bato rezanu PF ndiro rakakunda musarudzo shanu pasarudzo nhanhatu dzemakanzuru dzakaitwa munyika nezuro kunyanya kumaruwa. Sarudzo dzemaby elections dzakaitwa kubuhera Rural District Council Ward 24, Guruve Rural District Council Ward 4, Insiza Rural District Council Ward 4, Matobo Rural District Council Ward 2, Takawira Rural District Council Ward 6 nemutare muguta muward 18. Izvakatevera kufa kwemakanzura aimirira nzvimbo idzi zvikuru vebato rezanu PF. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wezanu PF vaChris Mutsvangwa.
Tiri kufara zvachose, tiri kupembera kuti mabaya elections akaitwa matanhatu zanu PF yakabuda zvibodzwa zvishanu. Zviri kuratidza kuti masenzero ari kuita president siku nesikati vachitaura kuti vada kusimudza ikonomi yezimbabwe zveupfumi zvezimbabwe kuti tiende pane chidanho chekupunduka. Zvatambirwa neruzhinji rwezimbabwe vachiona nzira, vachiona madhamu. President vadzosera tariro yeramangwana yakanaka kuvana vezimbabwe. Saka izvi zvaakuita kuti vanhu vazhinji vadzoke kubato ravo rakavasunungura rehondo rezanu PF. Zvimwezvo iri kuratidza kuti vachamisa nepati yavo yemunhu one inenge secret society isina kana mastructure kana isina organization.
Asika ivo veTriple C, ambassador Mutsvangwa vari kuti zanu PF yaishandisa mhirizhonga kuInsiza nekumatopo uko zvakavavhiringidza kutsvaga rutsigiro.
Uri magariro avo. Chinhu chinonzi election kwavari ndeyekuti ndavavahwina chete. Kana vakange vasina kuhwina vautoti votowana chekunongedzera mhirizhonga yacho. Kana uchinzwa kuti inoenda kuti mapurisa vanenge vaine maonero avo ekuti zvakambopamba sei. Asika hazviiti kuti munhu apinde mubhutsi paine munhu ari akamubatira pakatwa pamaoko ake. Munhu anopinda mubhutsi kunovhota ari wega. Saka kana aine shungu yekuti ndaitwa yekushungurudzwa angatoratidza izvozvo nekubhotera bati racho raari kuti ari kurambidzwa. Saka yango nyaya yekuti toita sei tarohwa vanowana nechikonzero chekuti vaone kuti vabatande nyadzi kutanda nyadzi hapana chimwe vakarohwa.
Asiwo vakakunda kakudhorobha hapasi kuratidza kuti pane dambudziko here kuna 2023 mubato rezanu PF kuti rikwanise kukunda mumadhorobha marinowanzokundwa nevanopikisa?
Ati kupikisa za jesu kwa wana mavota atiku ataku wana mavota mwadoroba atikure. Saka muna 2023 mwishinji za kazikitu wana president zekuti mwadoroba ayene mbura. Ana mchade zitenu kuburuwa yone shimu saka wanda zekuti chofa. Kiti matawunda ayene ma business na investors kufuya. Wachida iti wana president anda open for business. Zina za watuwe mwadoroba wanda waka shunguru zwa nema sanctions kira 2002. Waka kufurika ma meso. Mkwane na kufurika ma mso msu mwuchete api. Tili kufara yutu mwadoroba. Tine ndi maya tili kwa tautiku. Ichatina kira ma elections za 2023.
Mutauri webato rezanu PF va Chris Mchangwa vachitaura variparunare muarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutedzeri wemutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change va Ostalo Siziva.
Ekutanga tirakutenda ruzhinji reZimbabwe, in particular vanhu vekumatopo kuIsiga, kuGuruve nekuManicaland nekuBohera. Neku Chirumanzu, neku Buta, vachiita kunotivhotera vachiratidza kuti vane rutsigiro rwemovement yavo iJoyous Citizens Coalition for Change. Vanga zvisiri nyore munozviziva kuti taita maelections anga ari so violent, anga ane rutsigiro rwakawanda rwanga ruchirongwa nezvanhu kuchibva muHarare vachideploya vanhu kuti varove vanhu nekutyidzira vanhu saka vanhu vabuda vaita brave up against all odds. Sandiko zvinoratidza kuti PPC yaita mafootsteps in different parts of the country, in particular kumaruwa.
Asika vasiziva vamwe vari kuti ivo zviri kuratidza kuti bato renyu riri kutatarika kuti riwane rutsigiro kumaruwa uko pachitariswa mavhoti amakawana nezvakawanikwa neZANU PF.
Izvozvo zvinotaura nevanhu vasinganzwisisi maelections pattern. Chekutanga ndechekuti by-election vanhu vanobhiliva kuti haina zvainotiza. Saka by-election dzidzi memorial ine apasi ruzhinji revanhu hari kuti because vanobhiliva kuti haina zvainochinja. Chechipiri ndechekuti taenda mutarugoma under extreme violent circumstances. Paitika mhirizhonga isati yamboonekwa ndosaka vezanu vachiita vatiri kuenda kutira kuita zvevhaiolensi nezvinhu zvese kuchidzira vanhu. Chechitatu chiri kuwanikwa ndechekuti taenda musarudzo tikusii movement itsva ziri kuratidza vote share yedu ndo yaincreasa kana tichicompare the vote share of the opposition in particular kumatopo nekuti 5 of my 6 acre angari yezanu PF 1 iri yeopposition. Tagona kuhwina angari yeopposition tikaincreasa vote share kumatopo tikaincreasa vote share yedu extremely so kuincreasa. Takaita tambudziko yes kuGuruve ndo kunofanira kushanda.
Asika vamwe vari kuti bato reZANU PF rikaona kuti zvekutyisidzira vanhu zvinoshanda ndo zvarinoramba richiita, imi muchaita sei kuti vanhu vasatyisidzirwe?
Patukuenda apa nyaya yekutanga inofanira kugadzirwa inyaya yemaripoti. Chechipiri ndechekuti patukuenda hapana anogera asipo. Nyaya mhirizhonga maziri gopisu tirikugadzira kuti timeke sure tinodzivira mapisa bhazatai so that we can protect our people from our community. Nekuti hatitarisiri kuti ZANU PF yoramba ichitsvidzira vanhu nekukuwadza vanhu.
Mutedzeri wemutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vari parunare muHarare. ZESA yazivisa mubepanhau recent mail kuti ichange yave kuti vanhu vabhadhare nemadhora ekuAmerica pamwe neemunyika pamutero yavo yemagetsi. Izvi zvinopesana nezvainge zvichikurudzirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari vaMthuli Ncube zvekuti mitero yose ibhadharwe nemari yemunyika chete. ZESA iri kutadza kubhadhara zvikwereti kuMozambique, South Africa neZambia zviri kupa kuti idzimire vanhu magetsi. ZESA inotiwo vanhu vari kubhadhara mari shoma zvikuru munyika. Makambani kutanga mwedzi uno anonzi neZESA akatotanga kubhadhara nemadhora ekuAmerica kuedza kugadzirisa dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Sekuzva kwenyu pakaiswa pakatarwa
mitemo yekuedza kutsikanisa mari yemuZimbabwe maringe nemari yekunze munana April pakaita nyaya yekuti mari yemuZimbabwe yanga isingachawaniki maZimbabwe dollars anga asingachawaniki munyika saka zvakatoita kuti kana makambani chaiwo anga achida kubhadhara vashandi vavo vatange kutsvaga vachishandisa nzira dzekusanganisa mari yekunze kwenyika yekuAmerica kunyanya neyemuZimbabwe yavanenge vainayo kuti zvibatane. Saka naizvozvo pane zvimwe ndo zviri kutoitwa ichiziva muchayeuka kuti hurumende yakatokwidza yavari kuti alaunzi yemasivil servanti yemari yekunze kwenyika yaapa $200.
Ko kumakambani ehurumende zvanga zvichifamba sei?
Saka dambudziko ranga riri nemaparasitos ndeyekuti nokuda kwekuti mapazi ehurumende aimanikidzwa kuti vasaite sezviri kuita mabhizinesi mamwe nekuti mabhizinesi mamwe akatanga 2020 kutara mitengo yavo nemari yekunze kwenyika neyemuZimbabwe zvakare. Saka zvichireva izvo kuti mabhizinesi anga akutowana nzira dzekuzvigadzirisa zvokuti vasarohwe nekurasikirwa nevalue yemari yavo yemuZimbabwe nokuda kwekuti vanga vave kuita blended approach. Saka nokudaro maparasitawo nekuti vanga vasina nzira dzekudaro semapazi ehurumende vanhu vaingorasira mari dzavo dzemaZimbabwe ndorazi dzavanga vachiziva kuti hadzina zvadzinotenda kumapazi ehurumende nemalocal authorities.
Zvakakosha sei kumakanzuru izvi Dr. Kanyenzi?
Muchayeuka kuti malocal authorities kunyanyanyanya anga akutovhara kana mahospital maclinics avo vachiti havasisina kana vashandi vari kutiza nenyaya yekuti mari yavainayo yakanyanya kuita mari yemuZimbabwe dhola isingagoni kuchengetedza uremu hwemari.
Zvingabatsira sei ZESA kuti iwane iyo mari yekunze ine mamiriro akaita zvinhu pari zvino?
ZESA sekuziva kwenyu zvinhu zvavo zvimwe zvakawanda zvinototengwa kunze kwenyika nokudaro matambudziko atanga tinavaya ekuti michina yavo yaingopunzika ichitadza kusumudza magetsi zvaita kuti vanhu vagare vari muredishedding. Zvimwe zvezvinhu zvinouya nokuda kwekuti vanga vasingagoni kusumudza mari inoita kuti vagone kutenga mishina inovabatsira kuti vakwenye magetsi.
Asi kana takamboona iyo hurumende ichiti iri kuda kusunga vekanzuro yeHarare nekuda kubhadharisawo neiyo mitero yekunze, vamutuli navamunangagwa vachimbobuda vachiti vanhu ngavabhadhare nemadhora emunyika chete ndokuti dhora risimbe,
ivo vanenge vachivatoona kuti zvazvina zvazvinoreva izvi zvaangofanana nezvaitoitwa kare zviya zvokuti mapazi ehurumende aizvi atare mitengo iri pasi pemitengo inoita kuti vagone kurarama. Maprizes yavo anga asiri parecovery rate. Saka ndo zvinhungamupiso zvinouya nenyaya yekumbunikidza vanhu kuti isu tinatoziva kuti dhora remuZimbabwe harina charinobatsira kunyanya pakuchengetedza uremu hwemari. Inimombunyikidza mapazi kuti agashire mari iyoyo munenge matovaita kasika mberi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vanhu vemuSouth Sudan vanoda rubatsiro rwechimbi-chimbi sezvo nyika iyi yatarisana nedambudziko remafashamu emvura iyo iri kunaya zvakanyanya kwemakore mana adarika. Nzvimbo dzakaita seUnity State, Warrap, Upper Nile neJonglei dzinonzi hadzisi kusvikika nekuti hadzisi kusvikika kuti vanhu vapiwe rubatsiro nekuda kwemafashamu emvura. Ukraine inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nechidimbu kana kuti 1.5 million vasara vasina magetsi munyika iyi mushure mekunge magwenya emagetsi abombwa neRussia ichishandisa ndege dzemando yemadrones dzinonzi dziri kubva kuIran. Asi mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti Ukraine yave kukwanisa kupfuura mamwe madrones aya. Mashoko arikubva kumunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko anoti muzukuru wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa anonzi Yasha Mafidi Ashaya. Yasha angaine makore mashanu ekuberekwa ari mwana wemwanakomana waMnangagwa anonzi Sean Mnangagwa. Anonzi afira muchipatara chemunyika uye hachina kuzikanwa hachina kuziviswa kuti chipatara chipi. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndoitwa Olin Makoni, ndichizvarwa Chokwari chatokwa Muziki, ndinosikana ne23 ndichokutadza International Marketing zvinoinvest of Technology. Asi zvakare ndinoita zvekuchengeta nichi, ndinotengesa hochi uye ndinodzidzisa vanhu kuchengetedza nichi kutakutanga maprojects acho nekugarisana nadzo. Ndinoita zvakare mabhiri movals zvichireva kuti ndinoita zvekubvisira nenichi dzinenge dziri masini kana kuti dzinenge dzichiruma vanhu dzichinyisa vanhu.
Zvekuchengeta nyuchi izvi makazvitanga riini chaizvo?
Ndakazotambesapojeti yacho muna 2020 munguva yecovid mushure menge tandatamiswa kuita mapati yamutosaka ndakatanga kuita nchizo kuti ndikwanisi kuona kuti ndisimudze mari yefiri. Saka ndikupeisa miyandakaiti ndakapedzera pachiunivesity of Technology ndivo vakandipa mukana wekuti ndipe projekt kuti ndione nzviriritsi.
Asi nyucha hadzisi dzekutamba nadzo ka muzvare Olin, munozvikwanisa sei? Hamutyi here?
Kani nyuchi imhuka inotoda kuzvinzwisiswa. Inini ndinochipa changu nacho zvandokwanisa kunzwanana nadzo. Ndinogona kuti ndikasvika pambuko ndokwanisa kutoona kuti idzi dziri kurwara kana kuona kuti idzi hadzirumi. Notonzwisa kuti idzi dzinoda kushandisirwa hupi, dzimwe hadzidii, dzoda kumirirwa kuti dzidzikane zvimbo zvakadaro. Asi hazvo ipapo pandobvumira munhu nichi chinhu chinotyisa zvisingaiti. Nyuchi dzinotouraya asiwo zvaanofanira munhu kuti kune vanhu vanotitaura nenyoka ndichitamba madzanyero kurova chido zvandingoreva kuti ndinyereko renyuchi.
Kazhinji tinongoona kuti vanhu vakangoona nyuchi vanenge vavakutoti ngadzife sezvinongoitwa nyoka semuenzaniso wamapa kuti ikangoonekwa inotonzi yakufanira kuti ipondwe yototemwa temwa musoro nematanda. Sei zvakakosha kuchengetedza nyuchi?
Zvakakosha kuchengetedza nyuchi zvinji nekuti zvafanira kuti nhasi tikati nyuchi dzese hapasisina muZimbabwe. Tinongotora mazuva matatu chete kuti munhu wese asi nenzira yekuti zvinhu zvese zvinotodhipenda pane nyuchi. Zvingava zvinocherwa, zvingava miti yedu chaiyo, kana zvirimwa zvese zvinotoita kuti zvirarame zvinotoraramiswa nenyuchi. Zvimwe dambudziko ratakuita muAfrica nderekuti dzimwe nyuchi dzacho dzinokuromesa kugadzira huchi kana tatinoti maoriginal species acho ava kutoita extinct nenhau yekukura kuri kuita matemperatures. Saka munotoona kuti we are running out of the honey bee, the bumblebee nemakiller bee. The honey bee yakutowanikwa in less than 10 countries in the whole of Africa. Saka patirikutoedza kuti tikachengetedza nyuchi zvinotibatsira pakuti isusuwo tinochengetedza zviwanikwa zvedu kunyanyanyanya mavegetation ndechekutanga. Chechipiri ndechekuti ini ndakatoita neprojekti ndikuona sekuti chatibatsira tichengetedze masambedes eZimbabwe. Izvozvi tikatarisa miti yedu capital dzako ndiyo cash crop. Asiri cash crop kudaro gore negore miti iri kutemwa yakawandisa. Ende miti iri kutemwa kazhinji kacho mumagandi sekuti anoda mudzani wanyi kuti azomati wazokure zvakare. Ndobva ipapo fodhi yacho painotengesa hatisirisi varimi tinoisapuraizi.
Munorevei mungatsanangura?
Munhu ari kutenga ndianotisirapuraizi. Saka ndinotipraizi yefodhira pamwe pacho itori 2 dollars 50 per kg. Asi tiri kuti kana tikarima huchi mukoko wataisa nhasi uchaisa 5 years huripo. Pa5 years dzisati tatotemunyuchi ndechekutanga. Chechipiri patiri kutengesa huchi tiri kuti zvino munoshanda zvakawanda, munoshandise mushonga, munoshandise mafuta sesipo. Saka masiki yacho haipei. Zvekuti tinobatarisa kenjeho chinogona kutotengeswa kutangira pa$4 pekeji kana tochipisa kunobuda kunosvika $10 ekeji. Saka chinhu chakoshera kuti titochengetedza nechinhu yekuti ndinonesa kuti njeo dhomestikoji dzichaita kuti nyika yedu ikwanise kuharvesta foreign currency yakawanda idzine cash crop yone yaanchinozviita. Uye mukazvigarisisa kana tikakurudzira munhu wese kuti ave achinge kanyiki. Iye zvinhu ndiri kumhanya nedambi rekuti everyone should be a beekeeper.
Munenge muchizviita seizvi?
Nekuti ndiri kupinda makomenti dzakaona ndichiti munhu wese nyange pauriwa une mukoko wemuti. Izvi zvokuzviitire. Nyange dei ukadzida kwenti dzisingadzidi ini tinodzitora todzidhomesticata toindisira kune nzvimbo dzakaita sanahurumbe kwekuti kwakutora miti. Kana vanhu vakakwanisa kuona masango avo akatakura miti kadi dzinova dzinovapa mari dzinovapa huchi vanokwanisa kuti kutochengetedza masango avo nekwarumdzisa kudhomine upfumi hwavo. Saka ndinomisa kuti kuti tochengetedza zvirimwa zvedu tofanira kuwedzera upfumi huno mukati meumwe upfumi ndiko kuti tiuchengetedze.
Saka vanhu vanenge vachida kubatai vachida huchi vachida kubvisirwa nyuchi vanokubatai papi chaizvo?
Vanondibata panhamba dzinoti 0774549264 0774549264.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Olin nekupinda muchirongwa chedu.
Vateereri musakanganwa kuti tichaenderera mberi nehurukuro yedu namuzvare Olin Makoni svondo rinouya pachirongwa chino.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa nyaya dzechitendero kana kuti religious forum.
Vadiwa vateereri, ndinokuchingamidzai nemufaro muchirongwa chezvechitendero. Takanzwa tsananguro pamusoro pevafi vanonzi vatotaura zvido zvavo kuhama dzavo pasi rino. Nhasi tine imwezve tsananguro inobva kuna mufundisi David Simango. Baba Simango, taurai tinzwe.
Yevo ibaba Wande. Baba Mativenga vanobvunza mubvunzo yavo yakanaka ya ingada kuti itsanangurwe nezvazvo. Chokutanga chandoda kuti ndiratidzane nemi baba Wande ndechekuti muchikristu zvinoti siyanei. Hatimboonai vanhu vakafa kuti vanhu vakafa vari kupi. Tikaenda kuna Ruka chapter 16 verse 26. Bhaibheri rinotsanangura richiti apa handi Jesu Kristu wakanga achitaura pamusoro pevanhu vakafa. Apa vanhu vari kutaurwa panapa vakatofa kudhara, saka imweya yavo manje yava muupenyu humwe, upenyu yahunoti kunyika dzimu.
Mufundisi, zivisai vateereri tsananguro yenyu.
Jesu unoti pamusoro pezvizvi pane mukaha pakati pedu paverse 26. Mukaha mukuru wokuti vari kuno havagoni kuenda uko, kana kuti vari uko vagoni kuuya kuno, nekuti pakaiswa mukaha pakati pavo kuti vasaenda kunzvimbo dzavasingatenderwi. Saka uyu waitaura jaya mupfumi akabvunza kuti zvino ndingaitavo sei, ndine vanun'una vangu vakasara vashanu, ndinoda kuti vaparidzirwe. Tumai Razaro ikoko amuke kuvakafa aende kundoparidza ikoko kuvanhu vakasara. Asi Abrahama unoti hazvigoni. Chiripo ndechekuti unotofanirwa kunzwa vari kuparidza ikoko. Vana Mozisi variko navaprofita variko. Ngaaterere vapenyu variko panyika ipapo.
Reverend Simango, Jesu anotii uye anozvitaura papi?
Zvinotiratidza kuti vanhu vakafa pane nzvimbo yavanoenda. Havagoni kuuya kunyika yavapenyu vachizodominata munyika yavapenyu, kana kuti vachizoshanda munyika yavapenyu, vachizotaura zvavanoda munyika yavapenyu. Vakafa vanoenda kunzvimbo inochengeterwa vakafa, ende havagoni kudzoka kuti vazotaura navanhu panyika pano. Saka mubvunzo mukuru ndewekuti ko vanhu ava vanotaura chokwadi chokuti mapfupa angu ari papapa, endai mundofukunura mumatore mugotora netsvimbo yangu, vanenge vakaita sei? Chokwadi chavanotaura ichocho hachifaniri kutikashamadza kana kuti tivhunduke nacho. Nokuda kwokuti iko mweya yakaipa inozivawo kekare upenyu hwevanhu vapenyu. Kana vakange vafa vanhu vaya vaya, mweya haifi, inoramba iripo.
Mumaonero enyu zvinotiratidzei izvi mufundisi?
Deno vanhu vakafa vachidzoka nevaya vaya vakaurawa vasina mhosva nevaka pondo wabasina mhosva panyika pano, vanhu vese vavo vaine mungava wokudzoka panyika pano. Chokwadi chokwadi pakufunga kwenyu mungadai nyika ingadai ichifambika here? Nekuti kune vanhu vakapondwa vakawanda vasina mhosva, vakapisirwa dzimba vasina mhosva, vakaparadzwa vasina mhosva, vakaurawa nedzimotikari vasina mhosva, vakaurawa negungwa vasina mhosva. Saka denu kuri kuti pane mukana wokudzoka. Hamufungi kuti panyika panapa pangadai pane bvunga mupopoto rokutoti hapana munhu waigona kuita chinhu?
Asi tinozvitsanangura sei izvi, nai mufundisi Simango?
Chiri kunyengera vana wavanhu nhasi uno madhimoni chaiwo chaiwo. Hazvina mhosva anotaura chinhu chakanaka. Anotaura chakanaka kuitira kuti iwewe ubatwe nacho ugofunga kutoti uyu ndimwari kana kuti ndiani. Nyange asiri mwari but iwo unochizofunga kuti ndimwari nokuti chinhu chakanaka chataurwa. Ngatingwarirei nokuti Bhaibheri rinoti kunyange naSatani anogona kuzvishandura kuzviita mutumwa wechiedza. Saka izvozvozvo vanhu vazhinji ngavazvizivi. Vanhu vakafa vanoenda kunzvimbo yavakafa, havadzoki kuvapenyu. Chinonetsa nokutambudza vana vavanhu ndiwo madhimoni anonyepera kuti ndini sekuru vako, ndini mbuya vako, ndibikire doro, ndigokugadzirira musha wako.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudhiyo enyu kana mibvunzo yenyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Mari makanaka mudozi pasina kana ndakaneta chichitadza kupa.
Tinotenda Tanonoka Wande nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu kachinoshandisa muchirongwa chino. Chikwata cheFC Platinum chasimudza mukombe wePremier Soccer League nhasi kunyange chaita mangange 2-2 neCapes United. Kuti tinzwe zvizere, tabata murayiridzi wechikwata cheGreen Fuel akamborayiridzawo FC Platinum Lloyd Samaita Mutasa.
Ndinoda kudaira, ndinoda kudaira kuti tirikuona consistency iri kuitwa nevakomana vePlatinum. Consistency ground, consistency in terms yekurongeka kwavakaita as an institution. Ndofunga kune maadministrators akaita sana Viri Mai, kune kune vanhu vakaita sana Joseph Musisa Gara kwenge vakati kupiwa FC Platinum zvekuti isu takatosvika variko ma2014 ikoko ma2015 14 15 inomina achisvika achitora vachiriko nanhasi. Saka kune consistency in terms of people leading the team and then consistent in terms of the coaches.
Ko kuvatambi
mapiya zvakaita sana Blessing Moyo and Kambani variko anaota msoma ma2014 2013 2014 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2 as an institution, I think Yavapa in advantage over most of the teams are in the league. Like Kotaraki, like the team, not personal, you and Kotaraki, my players, and quite a number of players moving from their respective teams, like the number of my teams. But even when the core, the majority of the team, it is still one quite a number of players are reported in Kanakanshi.
Ko Kari Van Vimboti Pamwe Inya Mari. Asi takaona chikwata cheDynamos neHighlanders vachipiwa mari neSekunda asi vachitadza kusimudza mukombe izvi zvinonetsa kuzvikwata zvakadai zvakaita sana Dynamos neHighlanders.
Ya ndinoda kudaura kuti nhau dzana mari ndichakatambotaura nhau dzeconsistence mari inogona kuuya nhasi mari kana yauya nhasi inogona kuisa matiri yavako iri apa hadi pane nhauya yatinoti kudzidza kana vana vachidzidza vana vanotora nguva dzakasiyana kudzidza panogona kuita kuti mari yauya nhasi ndini vanhu vacho kuita kuti chibatwa zvacho chiita zvinoti zvinova ipapo vanhu vanogona kudzidza zvekuti mari inogona zviripo vanhu vodzidza bado mangwana chozoratidza kuti nestability yapo mangwana zvinhu zvinogona kuendeka zvinoda kuenda neone patience dzinobatsira.
Lloyd Mutasa achitaura ari panhare muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendaba kuvhi.